kuigwa kwa wanjovu vamunanga kwa watu vane muzimbabwe vanofanirwa kubatana uye vachishanda pamwe chete kuchengetedza runyararo rwakaunzwa navanjovu nemamwe magamba akarwira rusununguko vatiwo hurumende yavo haisi kuzopa mukana kune avo vanoda kukonzera mhirizhonga munyika vamunangagwa vashora vanhu vakakonzera mhirizhonga kuHarare South vakapfeka mbatya dzebato ravo rezanu PF vachiti vanhu ivavo vacharangwa zvakaomarara
kuda
kuparadza nyika nekushandisa mhirizhonga yakadai haina kunaka hurumende yangu haizi kuzobvumirira kuti zvinhu zvakadai zvirambe zvichiitika
muteredzeri wemunyori wevechidiki muzanu PF valevis matutu vatambira mashoko emutungamiri wenyika ekuti vanhu vagare murunyararo uye vashorawo zvakaitika kuHarare South vachiti zvakakonzerwa nenhengo dzebato rinopikisa reMDC Alliance
munhu kana apfeka rigali yaedu hamene kuti vanenge vaiwana kuti zvekuti tinopa munhu wose sezanu PF kwezvavanhuutangaa so kana vakaipfeka vakapfara mhosva hazvirevi kuti kana votongwa tichatongwa rigali yaedu sezanu PF tinotongwa vanhu vakapfara mhosva zvo zvatinofarira zvarehwa napurezidendi kuti vemutemo vachavagadzirisa nemazvo nekasava kuti vanovatuma vakuru vavo kuti vaite vhaileti havasizve vakavatuma nekuti vanenge vari kujere asi rigali yaedu vanenge vasiya pasi
mutauri weMDC Alliance vajacob mafume vaudza studio 7 kuti MDC Alliance hainei nekurwisana kuri kuitwa muzanu PF uye vati nhengo dzebato ravo hadzishandisei mbatya dzezanu PF vati zviri pachena kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzanu PF kuHarare South kubva pasarudzo dzemapuraimari ebato iri zviri kupa kuti nhengo dzaro dzigare dzichirwisana
vanhu vacho vakarovana havanei nemamembers emdc vakarohwa vanoziva vakavarova vakarovavo vanoziva vavakarova vari kurwisana kubva kumapuraimari havana kumbogadzikana inongori adzingirira uyu odzingirira uyu tinovaziva nenyaya yavo yokungogara vane mhirizhonga ngavasapinza isu munyaya dzatisinei nadzo
vamunangagwa vakurudzirawo vechidiki kuti vadzidze kubva kumushakabvu jovhu nekupinda muzvirongwa zvekusimudzira nyika munyaya dzeupfumi vati muzvikoro zvepamusoro ndimo munofanira kubva nyanzvi dzinotungamira urongwa hwekusimudzira maindastri neupfumi izvo zviri kupa kuti hurumende yavo itsigire zvikoro izvi kuHeroes Acre panga kwakazara masoja zvakanyanya nhasi apo vamunangagwa vanga vachitaura vanjovhu vakashaya musi wa13 kukadzi kusouth africa vari nemakore makumi masere nematatu vakadzidza muzimbabwe nyika isati yawana kuzvitonga kuLesotho nekusouth africa vanjovhu vakatanga zvematongerwo enyika kuma1950s vakave nhengo dzemapato akaita senational democratic party zapu nezanu PF vakabata zvigaro zvakawanda mudare remakurukota ehurumende yezimbabwe vakavewo nhengo yematare eparamende yenational assembly nesenate muna1988 vanjovhu mumwe vakuru vakuru muzanu PF vakanzi vakaita uori hwekutenga nekutengeswa kwemotokari hwakaburitswa nevaive mupepeti wechronicle vajeff nyarota nemutevedzeri wavo vadeson maruziva Willowgate scandal yakaita kuti mutungamiri wenyika panguva iyi varobert mugabe vagadze komisheni yakaferefeta uori hwakanga hwaburitswa nebepanhau rechronicle asi vose vakaita zveuori vakaregererwa navamugabe izvo zvakasiya vanhu vakawanda vasingafare vanjovhu ndivo vange vari sachigaro wezanu PF mudunhu revulawayo mune monyaya vaimbo vemupepeti webepanhau resunday mail vaedmund kudzai avo vakasungwa nezuro vamiswa pamberi pedare ramagistrate muHarare vachipomerwa mhosva yekuwanikwa vaine mbatya dzechiuto vakudzai vakawanikwa vaine umbrella ine rudzi rwembatya dzemauto mumotokari mavo vakudzai vabhadhara zana remadhora semari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba kwavo uye nyaya yavo ichadzoka mudare musi wa8 kurume vakudzai vange vachimirirwa navavo bheishava ezimbabwe lawyers for human rights zvichakadai vaive mutungamiri wenyika varobert mugabe vari kuita mhemberero dzokusvitsa makore makumi mapfumbamwe nemashanu ekuzvarwa kumba kwavo kublue roof borodel muHarare muchiitiko chiri kupindwa nevemhuri nevakakokwa chete ndakamirira studio 7 muHarare ndini godwin manguja